Isu se batore zanu PF atinyanyo terera mashoko anotaugwa nemapato akaita sana Zimbabwe Peace Project nekuti awa asi mapato anotsvaka kubatanidza nekuumbiridza Zimbabwe. Mapato anotsvaka kusvibisa vamwe nokuumba chimiro chakashata chenyika.
Asi vakakubataiwo here vachikuzivisai nezvavakanga vava namutsvakurudzo yavoi uye kunzwawo divi renyu?
Ini handisati ndambonzwa kuti kuno wakambofundwa neZimbabwe Peace Project. Ichimbobvunzawo kuti isu seZANUPF tinofungei, tinoona sei mafambiro anenge achiita zvinhu. Naizvozvo isu hatinyanyochoka mashoko avo. Isu seZANUPF tinozvipa mabasa atinoona akatikoshera.
Ndeapi mabasa akakukoshera yamuri kutaura aya vamarapira?
Mabasa atinoona akatikoshera ndeyekuti tirambe tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vagare murunyararo. Mabasa akatikoshera sezvinogara zvichitaurwa naPresident ndezvekuti tivake nyika yedu tiende mberi. Mabasa akatikoshera ndeyekuti Vision 2030 yavamunangagwa tiibate negore ra 2028.
Asika vamarapira, panoitwa tsvakurudzo dzakadai vanhu vanoburitsa humbo hwekuregedza kushungurudzwa kuvanenge vakaitwa zvichiratidza kuti vanenge vakashungurudzwa nani.
Zvana Zimbabwe Peace Project vanenge vafandiwo nevavafanda kuti vaitewo zvavanoita, hatingazvicheuki isi tine redu basa ratakapiwa. Ivo ngava manyandima yavo yenhema, isi chimanyandima yedu yepundutso kuruzhinji rweZimbabwe.